mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 16 Chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoshora mutori wenhau weZimai Simba Chikanza ichimupomera mhosva yekuchidzidzira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa. Zimbabwe inoramba kuti yaichengeta Protais Mpirinya aidiwa kuRwanda nemhosva yekuponda vanhu. Amai Naspa Manyawu vakasarudzwa kumirira vakaremara mudare reSenate. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende iri kushora zvakasimba mutori wenhau Simba Chikanza webepanhau repadande mutande rezimai.com ichiti Chikanza ari kuchiridzira amai Munangagwa achiti kana vakasagara pasi naye kupedzisa hurukuro kana kuti interview yavakaita achabudisa pachena zvakataurwa naamai Munangagwa vachiti zvisabudiswa. Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muhofisi yaamai Munangagwa muzvare kudzai gumbo vanoti Chikanza akafonera amai Munangagwa achida kuvabvunza pamusoro pezvinhu zvisinei naamai Munangagwa, asi amai Munangagwa vakataura naye vachiti zvisabudiswa kana kuti off the record. Amai Munangagwa havana kuzogara pasi naChikanza kupedzisa hurukuro yavo, iyo inonzi naChikanza ndiyo yanga ine basa kupfuura zvavakange vambokurukura zvose. Chikanza akazopa amai Munangagwa maawa masere kuti vapedzise hurukuro yavo naChikanza. Chikanza achiti kana amai Munangagwa vakasaita izvi achabudisa vhidhiyo vachitaura zvavakange vati zvisataurwa pachena. Vanodzidzisa kutapa nhau paUniversity of Indiana muzvinafundo Stand Mukasa vanoti hapana chavanoona chakaipa pane zvakaitwa nemutori wenhau Simba Chikanza, vachiti hapana anoziva zvakatenderanwa nevaviri ava, vachiti haisi mhosva kubudisa pachena zvinenge zvatenderanwa pakati pemutori wenhau nemunhu waari kutaura naye.
Hatina chokwadi kuti zvinhu izvi zvakawamba kupi. Hatina chokwadi chekuti akatanga kufonera mumwe ndeupi. Asi chatinoziva ndechekuti Simba Chikanza munhu anofonera wese munhada, haatyeba. Ndinoziva makore akambofonera vice president kumba kwavo. Mutori wenhau asingatye, anoenda kusingaende uwamwe. Saka panyaya iyi semutori wenhau ari kutaura nemunhu wemuhurumende womudzimai wemunhu ari muhurumende ane maruramiro ekubvunza mibvunzo achipindurwa. Kana apindurwa ane maruramiro ekuzivisa vateereri kuti mibvunzo yandabvunza iyi yapindurwa zvakadai nezvakadai. Chandiri kunzwa ndechekuti first lady maya wakatiwo zvinhu zvavaitaura nawo zvanga zviri off the record. Off the record chibvumirano pakati pewapepeti wenhau vanotora nhau nemaofficials kuti zvandiri kutaura izvi hatisoda kuti zvishambadzweba. Asi hatizive kuti pakasvikira nachibvumirano chakadaro here wasati watangisa kutaura. Tinonzwa kuti wakataura ndikati 45 minutes here. Zvinoreva kuti zvese zvaitaurwa for 45 minutes zvanga zviri off record.
Kana mutori wenhau achitaura nemunhu yatinoti interview, muno uyu ari kutaurwa naye akati off the record kumtoriwe nawo zvine uremu hwakadini zvinoreva chii
zvinoreva kuti uyu mutongi ari kutaura zvimwe zvinhu zvaasida kuti zvishambadzwe saka zvaakune mutoriwe nawo kuti abvume kana kuramba unogona kutaurwa zvinhu zvakawanda zvaunofunga kuti vanhu vanofanira kuziva asi kana wanzi off the record zvinova kuti hauchaushambadza ba saka ndeinonzi ethical dilemma yema reporter
kutaura kwaita kwakaita mutori wenhau kuti ndiri kupa amai Munangagwa maawa masere 8 hours kuti vapedzise interview yangu navo kana vakasabvuma izvozvo ndinobudisa zvinhu zvavakati off the record munofungei nenyaya iyi papundwa mutemo hero pachorwa mutemo hero apa Professor Mukasa
chinhu chekutanga ndecho kuti wakabvumirana here kuti zviri off the record wakabvumirana here kana wasina kubvumirana saka haana kutyora mutemo ba hausi mutemo ba inonzi ethics ethics chingova chibvumirana chema vanhu vanotora nhau kuti tinotora nhau nemuto wekuti kana kashambadza zvinhu zvaa zviri off the record haasungweba hapana mutemo unomusunga so ndochii chekutanga chiripo ichocho chii chekuti wakabvumirana here ndiri kunzaunzi simba chikanza ari kuti papasina cheke chibvumirano chakadaro ende chimwe chinhu chaari kutaura iye simba wacho ari kuti iye ndike first lady ndiwo wakavafonera haasi iye simba akavafonera ndiwo wakavafonera saka kana uri mutungamiri ukafonera munhu anotora nhau zvese zvaunotaura zviri on the record ngekuti uri mutongi anoita zvinhu zvinobata ruzhinji rwevanhu saka vanhu vanoda kuziva kuti mutongi uyu ari kutonga sei nyaya idzakadai ari kudzibata sei chimwe chinhu chikuru chandida kutasimbisa panapa ndechekuti simba chikanza naHope Chingono wamwe chetewo pane chinhu chikuru chawakafanana nechinhu chikuru chawakasiyana chawakasiyana ndechekuti waChingono anonzi investigative journalist anoruma achipuruzira waChikanza igangsta yekunew york uya anotakura inonzi switch blade anobaya haapuruzire ba asi chaanofarana ndechekuti wese wanorwira wari kudiwi rimwe chete rekubatsira vanhu vekuzimbabwe saka iye zvino handi vanhu vanoombera maoko kune both Chingono naChikanza ndekuti wari kurwira ruzhinji rwekuzimbabwe
avo vange vari vanodzidzisa kutapa nhau pauniversity of Indiana muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kupennsylvania nestudio 7 vachinyora paTwitter pavo munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vanik mangwana vanoti zvinokatyamadza kuti vamwe vatori venhau vavi kumanikidza vanhu kutaura navo vachiti zviri kuitwa naChikanza kushandisa internet kuchidzira vanhu kana kuti cyber bullying Rukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shaba vanoramba kuti Zimbabwe yainge ichichengeta Proteus Mpirinya uyo aidiwa nemhosva dzekutungamira kupondwa kwevanhu vanodarika zviuru mazana masere 800,000 muna 1994 kuRwanda vachuchusi veUnited Nations vaitungamira kutsvakwa kake vanoti Mpiranya akafa muna 2006 akavigwa muHarare Ambassador Shaba vanoti Zimbabwe yakashanda neUnited Nations kumufukunyura kuti zvionekwe nenyanzvi kuti ndiye here izvo zvakazopa kuti azivikanwe kuti ndiye mukuzeya nyaya iyi tabata vaFrederick Shaba
pane statement ichabuda mupepa ramangwana ratiri kutsanangurwa kuti isu seZimbabwe tanga tiungazivawo futi kuti Mpiranya wacho ari papi ari kuti nje statement iyo ndeichatigaidza I don't have a copy of it here that no statement are taken safe.
Asi imi se Zimbabwe manga mshanda were ne vanga vachiongorora ve United Nations apo.
Tati mshanda nawo pekuti vanga vachiuya zvivanhu zvese zvavanga vachida zvekubatsirwa pabasa ravo tatichivaitira hapana chinhu chatatichivanza kwavari.
Asi sehurumende pane zvimwewo here zvamuri kuita kuti muongorore kuti zvakafamba sei kuti anga ari munyika kwenguva yakareba kudai?
Iye zvimwe nokuti ava vava neripoti. Ripoti yavashambadza vakasvika nokwatiriwo takutarisa izvo kuti saka chii chaimboitika munyaya mupurani.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vafred kushava vange vari parunhare muHarare. Asi gweta rinorira kodzero dzevanhu vakenneth masiye vanoti havatenderani nemashoko avashava ekuti hurumende yaisaziva kwaive namupiranya.
Pane statement ichabuda mupepa ramangwana ratiri kutsanangurwa kuti isu sezimbabwe tanga tisingazivewo futi kuti mupiranya wacho ari pati ari kuti nje statement iyo ndeichatigaidha. I don't have a copy of it here but no statement are taken safe.
Asi imi seZimbabwe manga mushandawo here nevanga vachiongorora veUnited Nations apo.
Tati mushanda nawo pekuti vanga vachiuya zvivanhu zvese zvavanga vachida zvekubatsirwa pabasa ravo tatichivaitira hapana chinhu chatatichivanza kwavari.
Asi sehurumende pane zvimwewo here zvamuri kuita kuti muongorore kuti zvakafamba sei kuti anga ari munyika kwenguva yakareba kudai?
Iye zvimwe nokuti ava vava neripoti. Ripoti yavashambadza vakasvika nokwatiriwo takutarisa izvo kuti saka chii chaimboitika munyaya mupurani.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenneth masiye vari parunhare nestudio 7. Mai Naspa Manyau ndivo vakakunda musarudzo dzakaitwa muHarare dzekutsvaga anotora chigaro mudare reSenate chekutsvaga mudzimai anotora chigaro chakasiwa naSenator Rejoice Timire avo vakashaya nechirwere cheCovid-19 gore rapera. Godwin Mangoja anotipa nyaya inotevera.
Amai Manyau avo vamirira kutora mhiko vanoti vacharamba vachirwira kodzero dzevakaremara uye vanoti kukunda kwavo kwavaisa pachinzvimbo chiri nani chekuita izvi. Vakawana mavhoti makumi mashanu nemasere 58 uye akavatevera amai Ana Shiri vakawana mavhoti makumi mashanu nemanomwe 57. Amai Manyau vaudza Studio 7 kuti vanofara chose nekukunda kwavakaita.
Ndakanzwa fara nekusvika zvese pamwe chete nekuti constituency yangu vakaratidza kuva nevimbo neni, saka chinhu chakandifadza and chinhu chinondityisa futi kuti dai Mwari vandibatsira ndakwanisa kuita zvakatarisirwa.
Vaendera mberi vachiti vave pachinhano chepamusoro chekuti varambe vachiita basa ravagara vachiita nguva dzose.
Apa ndane capacity, saka andione kuti pane zvakasiyana nekurwira kodzero pachii. Apa I'm now ndingati a mouthpiece of the constituents. Saka ndinenge ndichishandawo neconstituency yangu. Constituency yangu ichindi tumo zvairi kuda kuti zvisvike kuti tigove neupenyu hwakanaka.
Amai Manyau avo vakavamba sangano reArt Foundation Trust vanozivikanwa nekurwira kodzero dzevakaremara uye vanotiwo vanofara chose kuti hurumende yave neurongwa hwekusimudzira vakaremara kana kuti National Disability Policy, uye vanoti vamirira mutemo unoita kuti hwaro uhwu hutange kushanda kuti vakaremara vabatsirikane. Vanyasha Nauma Dzongwe avo vanhu vemunyarikani wevakaremara kana kuti Ambassador for Disability kuAfrican Union vati vanotarisira kuti amai Manyau vachabatanidza vanhu vese vakaremara munyika, asi vakati vamiriri vevakaremara muSenate vashoma.
Tikatarisa kuti disability constituents ine 15% of the total population. Tarikatarisa kuti isusu 15% yesemiriwo nevanhu vaviri. Vanhu vaviri vanopedza seka rachiona MP chaicho anokundikana kuti anga achimirira constituents yake chete, hakwanisi kuipedza. Ko kuzoti vanhu vaviri vangapedze here nyika yose?
Vanorwira kodzero dzevakaremara uyewo vakavhota musarudzo dzane zuro vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti itariro yavo kuti amai Manyau vachabatsira kugadzirisa matambudziko akawanda anosangana nevakaremara munyika.
Chekutanga kuti tinge tine transport yekutione vanhu vakaremara vanokwanisa kushandisa. Chechipiri kuti vanhu vanowana iya inonzi assisted medical treatment order vange vachikwanisa kuwana order iyoyo kusvika vawana mushonga kana kuti kusvika vatenga mushonga nezvimwewo zvinoite kuita nevapresidenti vescholarship.
Mukuru anoona nezvevakaremara mubazi rekugara zvakanaka kwevanhu Dr. Christine Peter vaudza Studio 7 kuti National Disability Policy inopa gwara rekuti hurumende ichagadzirisa matambudziko evakaremara sei munyaya dzese dzingava dzezvifambiso, dzidzo nezvimwe.
Saka tiri kutadzira kuti seneta vane gwara yatingatiya roadmap yekuti vakabata polisi vanenge vachiona mafungiro evanhu vakaremara, nokuti polisi iyoyi yakagadzirwa ichiteerera zvakare matambudziko evanhu vakaremara vakanga vachiparticipata vachivawo involved mukugadzirwa kwayo polisi vachitaura matambudziko avo ichibva yafremwa.
Zimbabwe Electoral Commission pamwe nevakapinda musarudzo idzi vanoti dzakafamba zvakanaka chose pasina mutauro sezvakaitika musarudzo dzemabielections dzakaitwa muna kurume. Vamwewo vakapinda musarudzo idzi ndiamai Manduna Stembeni vakawana mavhoti makumi mana nemasere, amai Alice Shimwaza vakawana mavhoti matanhatu, amai Ethel Monde vakawana mavhoti mashanu, amai Catherine Daniso vakawana mavhoti matimana, kozoti amai Vongai Mutokoti vakawana mavhoti mana chete. Bumbiro remutemo rinosungira kuti pave nevanhu vaviri, munhukadzi nemunhurume, vanomirira vakaremara musenate, asi vakaremara vanodawo kumiririrwa muNational Assembly uye kuti vamiriri vavo musenate vawedzerwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Monewsday, kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company inoti yakwidza mutengo wesimba remagetsi nechinangwa chekuti vanhu varambe vachiwana simba remagetsi. Kambani iyi inonzi ine zvikwereti zvikuru uye zvakawanda. MuNewsday makare zvirongwa zvekugadzirisa nyaya yezveupfumi zvakaziviswa naVaemarson Munangagwa Zvondirapera pamwe chete nemugurukota rezvemari vaMuturi Ncube zvinonzi zvava kukonzera kushayikwa kwezvinhu zvizhinji zvinogadzirwa munyika. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nda kutaura maererano nezvezanupf kuti iye zvinezvi yazosvika pakuremerwa, yasvika pakuomerwa. Zvafanana nababa ari pamusha kana vatadza kupa mhuri chikafu, musha iwo haumbomira zvakanaka. Ndozvaita zanupf iye zvino. Takuona iye zvino wakusvika pasaizi yekuti wakarikuruta masoja osvika pakubvunza mibvunzo yekuti munoona sei nachamisa. Vane hondo yekurwisana nachamisa iye zvino, paimboti vagadzirise zvinhu zviri munyika. Vari kuita basa rekudzinganisana nachamisa. Vasiye mukomana wechidiki uyambopinda avaratidze, nekuti kumhanyisana kwavari kuita naeka vari kutotadza kugadzirisa zvinhu zvemuZimbabwe zviri pagiraundi. Iye zvino maticha haana mari, asi tiri kuona vari kuenda vachinorasa zvavo mari uku vachipa machifi. Chokwadi, munhu akaenda kukoleji akapedza makore vari kutadza kana kubhadharira zvevanovadzidziswa, vari kutadza asi vosvika pakupa machifi mari yekuti vashandise zvavo.
Ndine mubvunzo kune hurumende iri kutonga, hurumende yedu yeZANUPF, kuti iye zvinezvi vari kuti vari kuda kupa madzishi motikari, vakuda kupa madzishi mari dzemaairtime. Zvavari kuita kumapurisa, vakuru vamapurisa vari kupiwa maairtime kuitira kuti vakuru vamapurisa vatume vamapurisa vachiti ndai munorova. Ndozvava kuita kumadzishi, toda kutora vada kupa madzishi kuitira kuti madzishi agowana kukusunda vanhu chero madzishi akasunda vanhu vana vachadi because pandinopinda ndichinovhota handine nashe ndinopinda ndiri ndoga ndovhota ndiri ndoga pandinoda chero vakaita sei ZANUPF chero akaita sei ZANUPF hapachina hapachina chaida chiripo ndochongoti madzishi achangotora mota idzodzo ungodzishandisa sezvavakaitiwa kwamutari kwavakanotora muhuku nechichi vachipa vanhu vanhu vakangotora akatora mabhasikoro akaendesa kubhinga vanhu vakatora sakavhotera chii chipusi vanhu havachadi
pastudio 7 pastudio 7 apo makadiko vashamarari vese vestudio 7 ndongotora pamusoro pemurume uyo wakaroora umweni murume vanhu vaitoziyana vanhu vaitoziyana zviye zvinorwadza kuti vabereki vapemberere veiti taona muroora muroora watoita apa asi muroora kwaye murume umweni zvinorwadza ndichipeisira angu ndichiti aiwa mukomana ngaapinde mukomana ngaapinde ndini zvangu zhingwingwi kumusha ndobva kuchipinge kwamariya uno ndosouth africa eastern cape
aiwa ndabatikana ndabatikana vanhu vamwari nenyaya yakaitika kuhonde valley muzimbabwe mune vasikana vakanaka zvokuti dhu ndatenderera zimbabwe ndichitsvaga vasikana vakanaka variko vakawanda zvokuti dhu asi ndopo unowana umwe murume achida kufemera mugodzi noumwe murume vakomana aiwa mwari devapindira ndapota ndapota ende ndarwadziwa vana vemuzimbabwe vakanaka zvokuti dhu iwo ubva wada umwe murume zvandiremera zvandiremera
pastudio 7 apo pastudio 7 apo makadii makadiko ndini star member vakomana ngatipepukei ngatipepukei vakomana nyika iri kuenda kumawere takatarisa
ya inini ndini kruga ndiri kuno kueastern cape tidoti vamunangaro ava zvavakonawa kutonga ngavasiyirewo umwe amboitawo nenzira yaanogona nayo paine kurambira nepachigaro uchiona kuti uri kuonawo kutonga nyika iye seyefemili kai yekuti kwanzi ndeyangu hazvizvi zvefemili seuchifi kana usabruko unonzi kwanzi handihwo mudzinza rekwedu aiwa kana munhu akonewa ngapewo umomo wambozamavo because ipapa pachoziva kuti vanhu vasiye vachirova vanhu vachidana vachidana vanenge vari kuona vanhu kuti aiwa hapana zvatei kugarira kuzano toita tinde kutriple c
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors, ZUTCO, rinoti riri kushanda nemamwe masangano mukuona kuti nyaya yekutakurwa kwevanhu kunofamba zvakanaka zvichitevera mashoko ehurumende ekubvumidza mamwe makambani kuti atakure vanhu kunze kwekambani yeZUPCO. Mutungamiri wesangano reZUTCO vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinorumidza zvikuru mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nedanho ravakatora rekubvumidza mamwe makambani nevamwe vatakuri kuti vatakure vanhu kunze kwekambani yeZUPCO vachiti sangano ravo riri kushanda kuona kuti izvi zvinobudirira nokuti vanhu vange vachinetseka zvikuru.
Tinoda kutenda mutungamiri wenyika nekuvhura kwavakaita public transport. Public transport yanga iri mumaoko meZUPCO nguva yese mushure mekunge kwaiswa mutemo unoti SI 883 of 2020 wakanga usingabvumire kana ani zvake kuti ashande mupublic transport asiri muZUPCO. Saka maoperators anga asingabvumirwi. Saka kuvhurwa kwazvaitwa kunoreva kuti mabasa akuwanikwa. Tanga tine dambudziko musekta medu rekuti kuma trucks ndio kwanga kwasara kuine basa ku public transport kwanga kwafa nekuti kuma kombi kwanga kuchitora vashandi vakawanda zvikuru saka tinoda kutenda mutungamiri wenyika nechinhu chakadai cha tiri kuti chisakanganiswe nevamwe vane ma interest avo chibude zvakanaka tinotarisira kuti local government inogadzira ma regulations ichitarisawo kunetsa kuri kuita transport vana vanga vakuita zvima drugs vana vanga vakuita zvakasiyana siyana saka tinoda kutenda zvikuru nedanho rakatorwa irori rinoreva kuti vana vamiriti of transport vakuwana mari dzemapermits dzema operators license vana VID vakutanga kushanda kwakuitwa mafitness edzimotokari uyewo kumadoctors mamedical examinations akutanga kuitwa tikatarisa kukanzuru marank disk zvatangawo kuitwa saka economy yakutanga kuvhurika kune vanga vachigadzira maseats vanga vachitengesa maspace juti vana zinara nekuti makombe akawandisa anosvika kuma andarika kuma 30,000 kana anyatsotanga kufamba ese saka toda kutenda hurumende zvikuru kunyanya kune mutungamiri wenyika
vamaguraminga mutsauko wamakatarisira ndeupi uye mutsauko wamuri kuona ndeupi
tikatarisa pakutakurwa kwaiitwa vanhu mashure kwese uku vanhu vakanga vachitambudzika zvikurusa vanhu vaichema nekukwidzwa kwemafezi kukangonzi kwanaya kana kukanzi kwaita shortage yetransport kana kukanzi kwanetsa diesel vanhu vakanga vachitambudzika zvikurusa izvi zvaikonzerwa nekuti kwakanga kusina maassociations tinotarisira kuti kanzuro yedu nelocal government even neministry of transport vakabvuma kushanda nemaassociations kukaiswa mutemo zvinhu zvese izvi kunenge kukusisina
inini sesangano rezimbabwe union of drivers and conductors chii chamuchaita mukubetsera kuti zvinhu zvifambe zvakanaka
isu takatogadzirira kare isu sezudhaki takatobatana nemaassociations kuti tione kuti tagadzirisa zvanga zvichiitika kumashure kwanga kuchiitika tsaona dzekuti vamwe vaidhiraivha vasina malicense vanhu vaitukwa zvizhinji zvaiti vasabhegi chaira vanga asina kwokunoripota saka tiri kutarisira kuti masystems ataisa iwaya taane macode of conducts emadrivers kwaane macode of conducts emaoperators kuti zvinhu zvimire mune zvakanaka saka nyaya dzekuti maovercharge akunenge kusisina nyaya dzekutukwa nekuharaswa kwemadzimai mumarenki kunenge kukusisina nekuti tinenge taane mamonitors tinenge tapa vanhu mabibs vanopfeka vachimonita munhu anenge hangomire murenga asina chaari kuita munhu anofanira kugadzizikanwa nezeta rapinda council uye anofanira kugadzizikanwa nevanhu kuti ari kuitei saka zvinhu zvese zvaitika kumashure kunenge kusisina vanenge vakuda havo kuenda kumushikashika vanenge vakushaya chavanoendera nekuti murenge munenge makarongeka muine motokari dzine mapepa muine madrivers ane mapepa uyewo zvakare munenge muine hunhu hwakanaka mota dzedu dzinenge dzine mapassenger insurance mota dzedu dzinenge dzine mapepa anodiwa saka kudzingirirana kuya kwakombenge kuchiitwa nemapurisa nemakombi kunenge kusiko saka zvizhinji tarisirai kuti mumaassociation zvinenge zvapera nekuti anenge akanganisa mumaassociation anodzingwa anenge akanganisa mumaassociation emadrivers anodzingwa nekuti association inokwanisa kudzingwa nekuda kwokuita kwemamembers ayo
avo vange vari mutungamiri wezutco vafredrick maguraminga vari parunhare kuharare nestudio 7 zvonguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi hurumende inoshora mutori wenhau wezimi Simba Chikanza ichimupomera mhosva yekuchidzira mudzimai womutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa Zimbabwe inoramba kuti yaichengeta Protais Mpiranye aidiwa kuRwanda nemhosva yokuponda vanhu amai Naspa Manyau vakasarudzwa kumirira vakaremara mudare resenate tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.